Chiri kuitika ndechekuti chakangonzwa panguva yebhajeti zvichitaurwa kunzi COVID allowance yedu yatanga tichihora gore rose yakuzova salary. Asi hatina kunyatsopihwa details dzekuti zvinenge zvakamira sei. Tazongoona nekuhora kwataita nechisis kuti tava netax breakdown yesalary yedu iriya yeCOVID allowance. Isixanari yava $150, of which government is saying tax threshold is $100. Apa what is $100 for a civil servant for professional? Saka wedu izvira dzekudzikisa muhoro wedu tava netax takupenshenwa mari yaiya.
Saka varayiridzi vakatambiriswa mari chaizvo.
Vakawanda vedu vahora necessary $250. $300. Ise zvimeiwo taxi yaintrodyuswa nekuma kwamateti. Unoona kuti uku tatobatirwa taxi muhoro wadzikiti uku mapuraisi echikafu etransporti nemafizi kuti kweicharadiki zvakwirawo. Saka buying power yemari yatiri kuhora yatodzika. Naiwo muhoro wedu wadzikiswa.
Saka mati mapindurwa here nehurumende tsambai uye makaiendesa rini?
Tsamba taiendesa nhasi araundi 10 dzemakuseni. Takatarisira kuti vachatipindura tatatavati tinovapa up to Monday musi wa22 kuti vange vatipindura kana infect titobi dialogue. Chatinoda kutowedzerwa muhoro wedu kusvika pa1200. Tinoda kuva above poverty income line. Request tatoisa pakati nguva yakarebesa. Tinoona kuti tichibadirwa maemis chero vamwe vedu vaenda kuretirement are getting nothing because we have been too soft. Takangonyarara tichingoti zvimwewo hurumende iri kugadzirisa. Asi tatoona kuti hapana chiri kugadziriswa zvakutsvaka kuti isusu tirwire muhoro wedu.
Ko mari ikasawedzerwa zvii zvamuri kuronga kuita?
Semaunion ari pasi pesovel tapa ultimatum yekuti mamembers edu havasi kukwanisa mari yavahora ishoma kudarika yavakahora muna October. Saka basically haichakwani. Asi kutomboenda pastrike mari haitombobvumi kuti tistrike. Asi hatitorina capacity, haikwanisi kuti itibhadharire marenti yedu, tibhadharire vana mafizi, titenge chikafu, tigowana nemari yekuinda kumabasa. Saka mamembers edu haasi kukwanisa kushanda nemari iyoyo.
Mato tanga kuregedza kuenda kubasa here kana kuti muchatanga nemvura?
Chiri kuitika ndechekuti machallenges ari kusiyana pamumwe nomumwe. Vamwe vatokonyewa kutoenda kubasa tichitotaura izvozvi. Ndo zviri kutisunda kuti tiengage government. Asi collectively tinotenda nemani.